Hello, see, maskara see. Yaitika ndio ndani chibva pana chitepo pa basa. Ndo vanda pina mna 5 Avenue. Ndo vanda swika pa kona pa Leopold takawira na 5 Avenue. Ndo vanda mira pa junction ipapo, vanda pa dziri kubva ku town way. Swika dzapera bva dzapera pa pasina dziri kufamba. Ndo vanda proceed kenda kumira pa kati. Ndida kupa ndichipa way dziri kubva ku kuna Parinya trosedi uparinya dzichipinda mutown. Then chitepo ipapo ane 5 malanes 2 ari kubva kutown achienda kusaidi uparinya twa, then 2 ari kubva kuparinya twa achipinda mutown. Then pakati pane senda lane rinenge rinotenda nemota dzinenge dzichibva muna Leopold takawira dzichipinda muna 5 Avenue. Ndo panda proceed ndichinomira after ndapa dziri kubva kutown way kwakusina mota. Ndobva ndanomira ipo paya, ndamira ipo paya. Saka dziri kubva kuparurenyatwa dzauya dzakati wandei, ndofunga dzanga dziri almost 3 pamalenzi aya. Saka uyu mukomana angosvika vaatirowa takatomira tichitopa giveaway. Nyaya yaitika ndeyekuti iye anga achiuya handisi kuziva kuti anga kufamba da kuvhatekere kana kuti sei, asi auya dziri 3 dzakakavha laini rinoda kutena kupinda muna chitepo muna uyu sorry, inoda kutenda kupinda muna 5 Avenue richibva muna Leopold ne2 anoenda kutown. Saka anga akava dzese. Saka iye paona kuti indakamira apa nespidi yanga inayo, anga achimhanya nespidi yanga inayo, haana kukwanisa azoda kuskwiza kupinda pakati pemota yangu neyanga iri kuright side kwake. Saka paskwiza kupinda ndopaazoya achindikwesha pabhamba, paandirowa pabhamba paya, achindikwesha nepadumbu pake pabhamba. Indakamira ndandisina movement yandiri kuita. Then ndo pava pas ndikwesha kudai, so avaona ava anga achanorowa iri ku right side kwake yanga achienda nayo kutown iyaya, yanga iri ku imwe lane yake lane pa center lane ikienda kutown, ndo yanga achakwesa. Saka painzvenga ndo pava asweva achitena kuno tarisa kwa direction kwangu nda ndichibva, angato panga patono almost kana kuti zvekuma 10 meters kwaasweva achizonomira, mota yake asweva yatarisa direction kwangu nda ndichibva. Ndo maitikira zvezvi zvatondishamisa ndikuona post pa social media kunzi ndanga ndichimhanya nepangu ndandakamira pacho, kana mukabvunza varipo vanotengesa airtime wanga varipo kuti ndandichimhanya, ndandakatomira zvekutomira zvekutotsika mabridge kuti otherwise dai ndandamuhita ndini anga asingakwanisi kusevha zvaita, aitonorera kune mota dzimwe dzadziri kusaidhu dzadziri kumutera kumashure kwako. Saka ndisikuzivawo kuti ndatoshamisikawo zvatondinetsa kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei dzichibva kupi dzichienda kupi. Ndo zvaitika sei aita basi.